Izvi zvaziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare remakurukota. Amai Mutsvangwa vati pane makomiti ehurumende ari kugadzirira urongwa hwekuradzikwa kwavamugabe.
Vakataura kuti kwakaendwa kwakati vakatumira iwo president nehurumende delegation kuti vauye pamwe chete nemutumbi uchasvika mangwana. Kana wasvika mangwana, makomiti ese ari kugara pasi kuronga vachagara zvakare nemhuri, nekuti mhuri haisati yasvika. Kana vagara pasi nemhuri, tokupai tozi tinezenge tichikupai burial arrangements acho kuti anenge achizofamba sei.
Pavabvunzwa kuti sei zviri kutora nguva kutaura kucharadzikwa vamugabe, amai Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo vati hapana chinoshamisa pane zviri kuitika, vachiti urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa mushure mekunge mhuri yavamugabe iyo iri kusingapore yasvika munyika. Vati hurumende nemhuri yavamugabe zviri kuronga pamwe chete urongwa uhwu. Ukuwo mutauri wemadzimambo edzinza ravamugabe Mambo Katiza Gombo, avo vanonzi Gibson Jenami, vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvi kwavamugabe sezvo hurumende ichitungamirwa navaEmerson Munangagwa yari pamberi pezvose zvichaitwa. Ukuwo Major General Trust Mugova, avo vakashayawo svondo rapfuura vacharadzika mangwana panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre muHarare. Mune imwe nyaya, hurumende inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe 100 nechimwe zvakabatwa-batwa nemhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa, uye pane vanhu vaviri vekuZimbabwe vakashaya mhirizhonga iyi. Vamwe vati hurumende iri kuronga kuunza vanhu ava nemitumbi yevaviri ava kumusha.
Ende vashandi ava vhiringidzwa vanosvika 171. Pakati pavo kwashaya vaviri, umwe wacho hama dzacho vasati dzatauriwa then vachabva vatya vatauchihana dzokuti ndivanani. Asi hurumende ino sokuda kwavaita ivo vanhu 171 vasarudza kuti dai vadzoka zvavo kuZimbabwe. Saka hurumende iri kuronga pamwe chete nehurumende yeSouth Africa kuti kwanise kuunza maZimbabweans iwaya kuunza kuno kuZimbabwe, uyezve tichitakura nemabodies acho evakashaya.
Hurumende inotiwo vashandi mubazi rezveutano kusanganisira vana chiremba vakatobhadharwa mari yakawedzerwa nezvikamu 60 kubva muzana yekuti vabatsirikane, uye nhasi dare remakurukota raita chisungo chekuti bazi rezveutano nemari zvigare pasi kuona kuti vashandi ava vapiwa mari dzinofadza. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vati vachagara pasi nebazi rezvemari kuona kuti chisungo chedare makurukota chatevedzwa.
Saka cabinet yedu yashanda nekukasira yatopa instruction yekuti timite nevekuministri yemari kwavamuturi Ngove. Saka meeting iyoyo ichaitika tione kuti tingabatsirana sei kuti vawane mari yokuti tigokwanisa kubhadhara anonzi maallowances akamirira zveutano chete chete ndobhatira.
Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa svondo rapfuura vachitsutsumwa kuti mari dzavo dzemuhoro hadzina zvadzichabatsira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.